Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 gubvumbi 2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti manyepo kuti havasi kutevedza mitemo yeCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa nehurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nemumwe 1531, asi vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 153,238. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere nevana 36,984. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nevatatu 34,803. Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuzowedzera vashandi vayo mari kutanga mwedzi uno, vashandi ava vanoti iri kuita zanondega uye vamwe vavo vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa ishoma. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wesangano riri kumirira vashandi munaurirano nehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Sedare reZikopsu tiri kuronga kusangana apo tichagara pasi tokurukura toonesana zvakabuda mumusangano wedu weNGNC, toonesana matanho ari kuitwa nehurumende, toonesana chatakafanira kuita. Kureva kuti zvichabuda mumusangano weZikops ndo danho nechisungo chetichaita chichatiudza kuti vashandi vehurumende vofamba sei, hurumende toipindira sei zvairi kutiitira izvi.
Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanotiwo havasi kufara nenhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council idzi.
Chatiri kutaura isu ndechokuti hurumende iyeyi yakapa vamwe 150 to 250% salary increase zvisina varayiridzi navamwe rest of the civil servants. Iyo mari inoita 25% haikwani zvachose. Chatiri kurudzira hurumende ndeyekuti ngaise varayiridzi payakaisa vamwe vashandi vehurumende kana isina mari. Ivapewo mari yakapetwa ka 4 times kwadruple the salary, current salary. Tozonegotiata kuti tingasvika sei pamari inoita 520 to 550 US dollars. Iyo yaitambirwa navashandi October 2018 asati asvika.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reZimta vaGoodwill Taderera vati vave kuenda kumabasa mazuva matatu chete nekuti mari yavari kutambiriswa ishoma.
Ndinoda kutsinidzira ndichiti ini zvechokwadi iri ndiro danho ratakatora rekuti tinoenda mazuva matatu chete, asi havazi vese. Mamwe mamembers eZimta vanototi iwo mazuva matatu iwayo amakataura akatowandisa. Saka nekudaro isusu ticharamba tichinzwa kumamembers edu kana kuti vatingati vatsigiri. ZIMTA inoramba ichiti
Vatsigiri vayo vese vanongotarisirwa kuenda kubasa musi wemuvhuro chipiri nechitatu kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvedu.
Nhaurirano pakati pevashandi nevashandirwe svondo rapera pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council hadzina chadzakabura nenyaya yekusawirirana svondo rapera. Sachigaro webazi rezvevashandi Republic Service Commission vaJonathan Utaunashe vanoti hurumende ichawedzera mari nhaurirano dzichienderera mberi. Vanoti hurumende iri kuda kuwedzera vashandi mari nezvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana, kana kuti 25% mwedzi uno, yozowedzera zvimwe zvikamu makumi mashanu kubva muzana, kana kuti 50% muna chikumi. Vashandi vanoti vari kuda kuti mari idzoke pamadhora mazana mashanu ekuAmerica yavaimbopiwa kare. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuwedzera mari nekuenderera mberi nenhaurirano.
Hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi.
Nyaya yekuramwa mabasa kwevarairidzi inonzi nevamwe vabereki iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvikoro, vamwe vana vachiguma vabatira pamuviri, vamwe vachikundikana muzvidzidzo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Sangano revanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation raramba mashoko ari kutenderera ekuti vazhinji vanorarama nekutengesa havachatevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mashoko aya ari kuuya zvichitevera kubvumidzwa kudzokera kunotengesa kwakaitwa nhengo dzesangano iri mwedzi wapera. Kubva zvanyevenyutswa mutemo unorambidza kufamba-famba uyu, vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo vakawanda vanonzi vakazara munzvimbo dzisingabvumidzwi, uyewo misika yose inonzi yakazara. Mukuru weVicet vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo riri kushanda zvakasimba mukukurudzira pamwe nekuyeuchidza nhengo dzaro pamwe nevanorarama nekutengesa kuti vatevere mitemo yakatarwa nebazi rezveutano. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aiwa mukoma, matogona matibata kuti tipupure chokwadi chiri kuitika. Chekutanga manyepo kuti mavenda ari kuita basa asina kupfeka mamasi. Izvozvo tinozviramba, mukatarisa mukafamba mamaketsi ese munoona kuti kana pane vanhu vanopfeka mamasi yavo nenzira chaiyo yakatsarukana, mavenda ari kutengesa. Chechipiri manyepo ndeyekuti vanhu vari kutengesera pese pese nokuda kwemufungo wavo. Handizvo, ndofunga munotondera mukoma kuti pakatanga nyaya dzelockdowns pakaita pata wabata malocal authorities achiputsa misika yevanhu atiti takuzogadzirisa nokuti taona mukana nokuti kune lockdown vanhu vasi kuenda kumamakets. Hapana kwati kwagadzirwa kumamakets kwese. Mukafamba muchitendera muHarare nzvimbo dzese dzakaputswa dzakangomira dzakadera pana basa rapedza kuitwa. Hapana chavakwa chinotaridza kuti pane nguva yakatorwa vachiinvesta kuti vagadzirise misika inotengeserwa nevanhu. Saka isusu maonero edu ndeyekuti misika yavaingoiputsa kuitira kuti vadzingirire vanhu pamabasa avo pavanoshanda kana malockdown apera sezvizvi. Manje tagara tinozvitaura kuti kana pasina kuwanikidzwa kutsvagirwa pekundoshandira hazvire kuti ndorarama ndogara mumba ndichifa nenzara. Tinondotsvaga patinokwanisa kundoshandira kuti tikwanise kuraramisa mhuri yedu. Ndozviri kuitika. Hakusi kuti hatiri kuenda kwakatsarukana kwokundoshandira, asi vakaputsa misika. Havana kuda kuita dishi kana kutora nguva yavo kuti vapedze kugadzira misika iyi.
Ko, nyaya yekuti hamusi kusiyawo mikaha pamwe nekugeza maoko munzvimbo dziri kushandirwa munoti ipapo?
Aiwa, zvemukaha kunyepa uku. Mukatarisa kumbare togona kutora mapicha tikakutaridzai, vanhu vanenge vachitotraya kusiya mukaha. Batisho kuziva kwamuri kuita because hapana mamakets akavhurwa. Zvinotokonzeresa kuti pange pari kuita senge pasina inokurongeka pamashandiro akaita vanhu. But inhau iyoyo kuti malocal authorities hasizi kuitika muHarare cheteka, zviri kuitika kwese mukatarisa kwese kwakaputswa musika. Havana kukwanisa kupedza kuvaka misika iyi. Saka isusu hatifanhi kuda kumhanya kublema mavenda, nokuti mavenda tiri kutsvaya kurarama kuchengetedza mhuri dzedu. And takatora nguva yakareba takavharirwa panze, takavharirwa mudzimba tisingakwanisi kushanda. Tawana mukana wakadai hatingakwanisi kuregera kushanda nenhau yekuti havana kuda kuisa pfungwa dzavo dzakadzama kuti vakurumidze kuvaka misika iyi. Of course hatikurudziri vanhu kuti vashande vasingapanani mukaha yamuri kutaura iyoyo, asi tinotarisirawo futi kuti malocal authorities ngakurumidze, ngaite chimbi chimbi, avati mamakedzi vanhu vawane pokushandira pakanaka.
Muri kumboedzawo here kuva engage kana kutaura nawo pamusoro penyaya iyoyi?
Vanozviziva. Isusu seboka tagara tinokurudzira kutanhaurirana nemalocal authorities, hationesana panenge pane matambudziko. Saka tinogara tichitaura navo, and chikuru chatungoona ndechekuti pane kusara serious kuripo. Vanhu havasi kuona kukosha kwekupatsira informal sector kuti idzokere ishande. Onaika kuti nyika yange ichishanda hunge informal sector ichishanda. Saka kusangova serious kwemalocal authorities, kusangova serious kwehurumende.
Ko panyaya yekubayiwa kwenhomba, nhengo dzenyu dziri kutorawo sei nyaya iyi?
Aiwa, isusu seboka tiri kutopupurira kuti aiwa, vangowana mukana ngavaende vandobayiwa nhomba idzi, nokuti chirwere ichi chokwadi torai kuti chipere. Saka nzira yogaya chinogona kupera nayo ndiyo nyaya dzevaccination idzodzo. So tiri kukurudzira mamembers edu, titori nekambeni yatiri kumhanya nayo inonzi People's Vaccination Campaign, yatiri kukurudzira mamembers edu namwe vasiri mamembers edu kuti ngatitore vaccination. Inotibatsira kuti ikonomi yedu inge ichivhurika zvakare. Vari kufamba vachitaura manyepo maringe nenyaya yevaccination, isu hationesi kuti vari kuitira nyika zvakanaka.
Avo vange vari mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti bvunzo dzepakati pegore hadzichanyorwa kusvika muna mbudzi gore rino, ichiti izvi zvakakonzerwa nokuvhiringwa kwedzidzo kwakaitwa necovid-19. Gurukota rezvokuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakaudza vatori venhau nezuro kuti dare remakurukota rakabvumirana kumisa bvunzo dzemuna chikumi gore rino kuitira kuti vadzidzi vawane nguva yekugadzirira vagozonyora bvunzo dzavo muna mbudzi. Vachipindura mashoko aamai Mutsvangwa, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rati varayiridzi vakanguva vaudza hurumende pamusoro pebvunzo idzi, asi hurumende ichiramba kuteerera. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vayambira hurumende kuti inofanirwa kuteerera zvinotaurwa nevarayiridzi, vachiti asi varayiridzi vanofara kuti hurumende yazozvionera yega kuti kunyoresa vana bvunzo hazvibatsiri sezvo vasina kugadzirira zvakakwana sezvaitaurwa nevarayiridzi gore rese. Vazhou vati varayiridzi havasi kuenda kubasa nhasi china.
Isu sevarayiridzi tinoti izvi zvaitwa izvi vakatodla manonoko, asi hurumende inenge yasvinura apa nokuti vana havana kudzidza. Zamanation rinonyorwa navanhu vanenge vakadzidza, saka zvazvisingabetseri zvisina musoro kuti vana vanyore zamanation romuna June, nokuti kusvika pari zvino muzvikoro hapana zviri kuita. Ende tinokurudzira hurumende kuti dai yaona kuti muzvikoro nyaya dzekutambirwa kwemari navarayi dzagadziri zvanoti tisigadzirisi kana mazamanishina acho anozonyorwa naNovemba chinongova chigadza pasi mimba yemusikana.
Izvi zvinorevei kuvana vechikoro?
Zvazvinoreva kuvana vechikoro ndezvokuti vanofanira kuti vagadzire kuzonyora bvunzo dzomuna Novemba. Avo vanga vachifunga kuti vanganyora bvunzo dzemuna June hakusisina. Saka vanofanira kuti vashinge vaprepare bvunzo dzomuna Novemba. Izvo of course hazvisiri kuti zvakabuda munhaurirano, asi kungoti hurumende yakangozoona kutevedzera advice yaipiwa navarayiridzi yavakaramba nguva yakareba. Saka vazongotirimukawo vakaona kuti hapana chingabuda, uyezve kutya kusekwa vana vakawanda vaita ma0%. Tinokurudzira vana kuti isu sevarairidzi takazvipira kudzidzisa vana vechikoro, asi tiri kudambogadzirisa dambudziko remari dzatinotambira kubva kuhurumende.
Mazivisa hurumende pamumire here?
Sevarairidzi takanguri tadzivisa hurumende kuti mazama neshina anonyorwa nevana vanenge vakabva silabasi. Saka apa hapana chekuzivisa hurumende, asi kuda kungotaura kuti dai hurumende yatevedzera professional advice, hatizaipedza nguva vamwe vachiprepare, vamwe vachiseta mazamanishi nekuti achazonyorwa muna junior yasinganyori. Tinongokurudzira kuti mune ramangwana hazvibatsiri kupedza nguva kukaka nharo kuisa zvimuti munzeve tisingateereri professional advice. Apa hurumende yazongoita zvoumbimbindoga, asi at least zvinoenderana nemaonero akangura aitwa navarairidzi kuti zamanishini rinotesta zvinenge zvadzidzwa navana, kwete kufunga kuti mwana angazoita mumirakiro akangomuka vakugona zviri muzamanishini. Izvozvo hazviko. Dzidzo inototi munhu adzidziswe uye zvinokuprepare ndokuti munhu apase mazamanishini.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mutengo wamapassport wakwidzwa. Vachinyora paTwitter gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati pasipoti kana kuti ordinary passport rave kuita $60 emadhora ekuAmerica, US$60. Pasipoti rinobudiswa mukati memazuva matatu kana kuti 3-day passport richiita $200 emadhora ekuAmerica, US$200. Amai Mutsvangwa vati pasipoti rechimbi-chimbi rinobudiswa mumaawa 24 kana kuti 24-hour emergency passport rave kuita $316 emadhora ekuAmerica, US$318, uye gwaro rekufamba naro kana kuti travel document rinoita $60 emadhora ekuAmerica, $80. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachapinda mumusangano weSADC Tracker muMaputo kuMozambique. Musangano uyu uchange uchikurukura kusagadzikana kwakaita zvinhu muMozambique uye kutsvaga nzira dzekubatsira nyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari vese veStudio 7, mari kutaura namukoma George. Ndiri paPolokwane paSouth Africa po. Ndinoda kutaura zvangu nehavo members, mamembers edu ari kutengwa. Members edu ari kutengwa neZANU-PF kuti aiwa, muri kuzvikokera moto muziso. ZANU-PF haisi kukudai, chairi kuda kuda kukuparadzanisai nemusangano wevanhu. Musangano wevanhu, musangano unotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Ndiwo musangano watakatarisira une ramangwana rakajeka, une gutsa ruzhinji, nekuti ZANU-PF iri kutenga mamembers edu ichitadza kupa maticha mari. Maticha ari kukomplaina mari, asi iri kubvisa mari yekutenga mamembers edu.
Zvezvese zvakandobhenda, asi tiri kuzwa muri kukurudzira kuti ai awa masangano ekupe vanhu mvura yakachena vanotoita nezuva ravo ravanonga vechiita kune mamwe maguta, but kunoku hakuna nechirunu. Vanhu vari kubva uyai unono muoni mutarise muone kuti pane pari kubude mvura here. Iwo ari kutaura vanotaura zvekunyepa bhoza weshe kumalokesheni hakuna mvura. Uyai mutarise muone kuti pane pari kubude mvura here. Vanhu hakuna mvura. Zvinhu zvese zvakanochaya mapana chimwe chakati hwe, but vanhu vanoshanda kunyepa kuti kwaka kune mvura, vanhu vari kutoona mvura yakanaka. Chii chiri kuitwa? Tine rwizi rwedu apo Budzi, mufuya wakakura serenge zvekuti kunokwanisa kuvakwe dhemu guru nosupply mvura. Titori naro already bangazani. bati mvura zvaisi kusvika kuvandu. Panaka tibite zvakadai, hakuna nechakanaka chiri unono uya mutarisi muone.
Mangwanani, mangwanani, vanangoma Jonga, mese vashamarari vestudio 7. Ndinonzi Queen ndiri paJoburg. Ndabatikana nababa vataurawo kuti MDC yatitambudza nemasanctions. Ari kutambudza iwo. Vanei vatambudzwa chirudzi nemasanctions. Ngavambotitaurira kuti yatitambudza pakadai. Nekuti havana kana passport, havana kana business, hapana kwavanoenda. Munhu agere muZimbabwe asari kutaura atambudzika nepassport. Iva havasi kuziva chiri kuvatambudza kuti chii. MDC yakamboshungurudza vanhu, yakamborova vanhu, yakambosunga vanhu. Chii chakaita kuti masanctions auye muZimbabwe? Handiti kushungurudzwa kwevanhu neZANU-PF. Saka yopiwa masanctions moblema MDC. Siyanai naye Shamiso, siyanai naye MDC. Munhu ngataure zvinhu zvaanoziva. Matambura inume nenhamo yenyu nekuti muri kutadza pekuvhotera. Vhoterai chaipo chaipo zvinhu zvinake.
Mangwanani, mangwanani, Pastor B7, vana mukoma Tanonoka, namukoma Jonga. Tinoti makadini makadini mose ipapo. Imi munoti panyuzi dzechokwadi, rambai muchiti panyuzi dzechokwadi. Tinofara zvikuru. Tichida kutaura kune vose vanosapota mukoma Nero Chamisa, Didi Chamisa chete chete pamberi apo 2023. Tinopinda chete tisaneta, tichiudza vana Dhaga kuti zvavanoita nezano yavo izvo ndezvekunyepa izvo. Chero Chamisa akafuma achinzi waita pati nhasi, wachiti azita nhasi, unenge achingova Chamisa chete chete. Hazvichinji, vanhu vanoda mukoma Chamisa.
Makadini maZimbabwe, mangwanana kanaka. Damudziko ratiri kuwana muZimbabwe inyaya yekuti the opposition MDC alliance is spreading the message of hate. We are hating each other as Zimbabweans. Inyaya yekuti ngana ndiye anofanira kutungamira, ndini anofanira kutungamira. Bhozi, makatara kuti damudziko ratinaro izvezvi, our problem is no longer ZANU-PF, but problem yedu is now Chamisa. Because he's a selfish guy, self-centered. Ndiye ganunga ngoti inini ndini. Damudziko harina kutanga after kudonzwa kunigrinza kumarecalls ema MP nemacouncillors. The problem started when the icon of the liberation died. Kumana akuda chimuti. Whatever that he did, achibvisa vanhu, achisa vanhu vake, that's where the problem was. Now if you look kuti Vamunangagwa ari kune message of nation building. Zimbabwe is open for business. Iye mukomana anoenda odira jecha. Urudira jecha ani? Urudira jecha inini? Because now ndini, I'm the one who is suffering. We are suffering as Zimbabweans.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vachipa huchapupu mukutongwa kwemupurisa Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd, mukuru wemapurisa eguta reMinneapolis vaMedaria Arredondo vakataura chokwadi chavo izvo zvakakonzera vamwe vanhu kuti vavarumbidze sezvo mapurisa asingawanzi kupa huchapupu hunosungirira umwe wavo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMinnesota muzuva reComfort Dondo vanoti mapurisa haawanzi kupa umpowo hunosungirira umwe wavo, zvikuru kana achinge auraya munhu. Vanoti chiri kukatyamadza vanhu huwandu hwemamwe mapurisa aishanda naDerek Chauvin ari kupa ufakazi hunogona kusungirira Chauvin. Derek Chauvin mupurisa wechichena ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd, munhu mutema, nekumutsimbirira pamutsipa kusvika afa. tabata muzvare Comfort Dondo kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu muguta reMinneapolis muri kutongwa nyaya iyi.
Muvhiki toyo tatanga kuona mutrial ya Derek Chauvin nekuraya kwakaita George Floyd. Ranga riri vhiki ranga richirwadza vanhu vazhinji nekunyanya vechitema vemuno. Tanga tichiona pama social media platforms vanhu vachiratidza kusafara nezvanga zvichiitika. Apo tanga tichiona vamwe vanoti munhu akafa anga achipomerwa mhosva even nemukufa make. Takaona vanhu vakawanda chaizvo mawitness vachitaura, asi zvanga zvineka kutadza kuti mukutaura kwavo vanga vachinyanya kutarisa magariro aita George Floyd. Izvi zvinova zvinhu zvisina kunyanya kufadza ruzhinji. Highlight kana kuti chakanyanya kutarisiswa pavhiki rinoira pfuura mutrial chainyanya kutaurwa nezvacho kana masocial media platforms ndechekuti chief police officer vaonekwa vari kutaura pachokwadi chavo kuti mabatirwo akaitwa George Floyd naDerek Chauvin zvanga zvisiri pamwe chete nemitemo yavo yavano matrenerwa vanoitwa semapurisa. Hapana mutemo unoti munhu anokwanisa kuisa mumwe munhu kutsikira munhu vachivhara airway yemunhu. Saka zvinokurukurwa chaizvo nemaorganizations anoti akaita kunge seyedu tichikomenta tichiti chief of police vanovawo munhu wechitema vaonekwa vari kutaura chokwadi, asi zvaonekwa zviri zvinhu zvanga zvakavaomera vari pastand nekuti vanenge vari kurwisana nesystem. System inova yange iri kuita kunge iri kupomera munhu akatozvifira. Ndozvataona. Saka case yaenda from yaringe to one extreme to the other.
Kupera kwezuva ranhasi kuchipiwa umboo, chii chamabuda nacho pane zvamanzwa?
Muconclusion, tuvatori venhau kana maloya echitema emuno vakamirira kusapota mhuri yaGeorge Floyd vataurawo vakati hapana munhu chaanotadza kusvika pakuurawa. Saka kesi yachona ikuramba ichingoenderera. This week hapana hapo zonga ranga richiitika, hapana noise yakanyanya yaitika nekuti I think kesi ichiri mukutanga. Asi ndatiri kuona downtown Minneapolis ndatiri kuona zuro ndatiri kuona kuti mapurisa Air Force varipo vakagadzirira, uyezve panzvimbo iri kuitirwa trial iyoyi pane security yakanyanya, haungopindi unless utori neclearance kuti upinde. Saka vari kuzviziva kuti parikuita mvunga mvunga. Ehe.
Kugarisana kwavanhu kwakadini? Vakagarisanawo zvakanaka here? Hapana kutsamwirana here kwemarudzi?
Kutsamwirana kuripo hanzvadzi. Ndotoona kuti kana even ukaenda kuno drive downtown Minneapolis hazvichazi zvinhu zvinoadvisewa kuti unge uri kuenda so kana une zvauda kana restaurant yauda kunotsvaga downtown Minneapolis kwakanyarara kunenge kwakatovharwa. After 5 PM it's like there's a curfew. Kunenge kutori necurfew, hakuna isa curfew asi vanhu vari kungosesa.
Chii chatinotarisira nhasi china? Chii chatinotarisira kuti chinoitika mudare redzimhosva here?
Mudaredzi mhosva pari zvino vari kuunza mawitness. Tiri kungona mawitness akawanda kuti including hama dza George Floyd. Saka iko zvinezvi tingori pamawitness. I think by the time inopera vhiki rineri vanenge vava kuinterviewawo mamwe mapurisa anga ari pamwe chete na Chauvin paakaitika iro dambudziko irori.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMinneapolis mudunhu reMinnesota, muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinneapolis kwekare neStudio 7. Firio madzikatire nekambo kake ndakakupiwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti manyepo kuti havasi kutevedza mitemo yeCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vachasangana nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi nekuti mari iri kuvimbiswa nehurumende ishoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.